Dr. Gwanzura vanoti mapirisi eDTG achatanga kupiwa varwere vachangotanga kubatwa chirwere ichi kwozotevera vose vanenge vapedza kunwa mapirisi etenofovir, lamivudine and efavirenz kana kuti TLE ayo anonwiwa neruzhinji runorarama neHIV. Vanoti bazi reutano rinogara richiita tsvagurudzo yekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakurapa chirwere ichi. Nokudaro mushonga weDTG wakaonekwa kuti ndiwo mumwe wemishonga inokwanisa kudzikisa hutachiwana hweHIV mumuviri munguva pfupi pfupi.
Masadis anoramba achiendesa kuti tingagadzira umwe mushonga here unotipa zviri nani. Ehe, uno uripo uri kurapa bata hatikwanisi kuwana umwe uri nani here, umwe uri beta here. Saka ndosaka tichiramba tichichinja mushonga. Saka paDTG kunyanyisa kusiyana kwawakaita neefavirenz yaichange ichiri kuleta mucurrent combination ndokuti zvoni DTG hainyanye ku haikonzere mamental issues eefavirenz senge kuti manightmares, kutadza kurara chi iyo ihe ine effect yekurara bhata haikonzerese those maeffects akafanana neefavirenz. Iyo inokonzeresa kakushaya hope but kana munhu akanwa mapeni zuva rese uri kufanira kuswera wakamuka anyway. Saka hauzonyanyisi kunzwa kuti zvonichi mushonga iwoyo uri kukutadzisa kurara.
Dr. Gwanzura vanoti chirongwa ichi chakatanga mwedzi wapera zvokuti bazi rezveutano riri mushishi rekudzidzisa vana mukoti nevamwe vashandi veutano maererano nezveDTG kuti vazokwanisa kutsanangurirawo vose vachaupiwa.
Takatotanga kutrena vanhu senge veve mahealthcare workers kubva muna April tiri kutrena izve kwasara madistrict mashoma shoma vachiri kupedzesa.
Ko DTG zvinorevei? Dr. Gwanzura vanotsanangura.
DTG mumwe nomumwe mushonga iri kuunzwa kuwedzerwa pane mishonga yatinayo kudara yatiri kushandisa kurapa HIV wokubatsira kudzikisa utachiwana weHIV infull taracho rinonzvidzo rechegrave. But DTG is the simplified bit yekuti munhu wese anokwanisa kutaura asingazoita sei asingazoshaya kunzwisa kuti ndezvei. Mi munoziva kuti patinonwa mishonga maARV macombination handi macombination yemishonga mitatu ndo yatinoshandisa. Saka DTG iri ku iyo iri DTG i1 asi tange iri combination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tinofovhera lamivudine nedolutegravir DTG yatiri kunwa iye zvinoizvi kune TLE handi tinofovhera lamivudine neefavirenz. Saka tina L avo vamwe chete pane mishonga iri kunwa izvozvi. Saka DTG ikuya ichingobvisa theefavirenz yagara iri mumishonga uri kunwa nevazhinji yezvinoizvi vari pafirst line.
Dr. Gwanzura vanoti pirisi reDTG idiki diki izvo zvicharerukira munhu wese acharinwa.
Uri kuyawo rikapirisi kadiki kaunenge uchingonwa 1 pazuva. Saka zviya zvekuti mishonga ikawandisa munhu unonyeta nekutarisa kuti mushonga uyu wawanda kana kuti tableti zvakakurisa zvinongo kana uri kuanwa everyday zvinonetesa munhu. But iyoyo advantage yepirisi kadiki kaunongonwa ka1 pazuva haukasire waneta kuti zvoringe kutora mushonga wakurwadziwa nekutora mushonga wacho. So ndiyo imwe advantage yeDTG.
Amai Isabel Dzova avo vanomirira kodzero dzemadzimai anorarama neutachiwana hweHIV vanoti mushonga uyu wakatambirwa nemadzimai muZimbabwe asi vanoda kudzidziswa nezvavo zvakakwana.
Yes, zvagi rakanaka. Yes, Zimbabwe vari kutorida kuti vanhu vaishangwe. Saka vati chemo ndechekuti ngavatiudzewo kuti zvinhu pane zvakanaka zvacho nezvakashata about the drug.
Mukuru wesangano reMeaningful Involvement of People Living with AIDS kana kuti MIPA iro riri pasi pesangano reNational AIDS Council vaSelivele Mpofu vanoti vakadzi vakawanda ndivo vari kurarama neutachiwana hweHIV. VaMpofu vanoti varume vazhinji havadi kuongororwa ropa ravo vasati varwarisa zvokuti vanozoya chirwere chanyanyisa kuvhiringidza utano hwavo.
Iko zvino tamaneja kuisa 1.1 million people on treatment.
Zimbabwe imwe nyika shomanani dzemuAfrica dzakatangisa kushandisa mushonga weDTG uyo wakapasiswa nenyika yeAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti waikurumidzisa kurapa vanhu vanorarama neutachiona hweHIV. Ndakamirira Studio 7 mugweru kuMidlands Province, Dini Chiri, muZambia.